havana kusarudzwa nevanhu. Vakangopinda muhotera vakataurirana pachavo kuti ndiani angade kuva mutungamiriri, kuti kana aita mutungamiriri pano pasi nedare remuchemo rikatadza kuonawo zvakanaka, vanenge vaakutengesa chikomuredhi chemamwe makomuredhi kuti vawane mari vachidya. Akasike kutanga Nyaruwata achidai nokuti he is never won an election and he will never win an election in our veterans, because we are still yet to understand him kuti kana achidaro mumwoyo varwiri vorusununguko here. Harasi kugamuchirika utungamiriri uhwo, ivo nesu, ivo vachibatsirwa neG40 yavo, nokuti maG40 ngatitenderanei tichibvumirana sezvinoita maloya court. Todaidza mahovheterenzi ese oungana, isu totaura nyaya yedu tichiti ndisu vatungamiriri, ivo votaura nyaya yavo vachiti ndivo vatungamiriri. Kana even mutungamiriri wenyika sapurezidendi wepati wataive naye achida kutaura ataure, they won't stand the heat.
Saka muchatora matanho api tichiona kuti maa makaenda kudare redzimhosva muchiedza kuti musangano uyu umiswe?
Kuda ndingahuva ndakasunga maoko kunyatsotaura nezvinhu zvichiri pamberi pedare, asi takangoudzawo dare zvatakatadzirwa. Iro dare riri munzira yokuongorora, nhasi taida dare rikasungoti muzodzoka musi wa26. Saka ichiri nyaya iri kuongororwa nedare, asi isu takati kudare ndivanani kwava vaakuzvitaidza nezita reorganization inotungamirirwa naMutsvangwa. Yandiri inini the spokesman.
Tinozwawo kuti icho chikwata chichaichi vari kuti ivo danho ravakatora vakariita kuburikidza nemakomborero emutungamiriri wevakarwa hondo vanove vaRobert Mugabe vanove mutungamiriri wenyika. Munozvitambira sei?
Regakanditauri ndichinyatsonzwisika, munozondiregererawo vanhu vari kuteera kuti ndichasanganisa chirume nechishona. Zvinenge zvauya. Zimbabwe National Liberation Veterans Association iungano kana kuti igungano revanhu vakarwa hondo rakazouya nekuda kwechikonzero chekuti hurumende haina kunge yakakwanisa kuchengeta varwiri vorusununguko sezvavanoitwa kune dzimwe nyika. Vakafunga kuti tiite private organization yedu inouya vanoda, vanoita mamembers ndivo vane vachida. Vakatenge vasingadi kuti organization iripo, but pavakaziva kuti private voluntary organization vakaigamuchira. Asi vakanga vari koshiasi nekuda kwekuziva kuti ivo vakanga vagara kubva patakati Mozambiki, vanhu vakanga vagara vakapesana nezvinangwa zveruzhinji rwevanhu zvavakarwira hondo. Saka vaitya kuti mauto aya evanhu aya angabutsiridze nyaya yeruzhinji rwevanhu. Ruzhinji rwevanhu haruna kuziva marriage between the war veterans and the party. Marriage yanga iri vanhu kuti kana ZANU-PF yange ichiita zvinoda ruzhinji rwevanhu, vaizenge vachiwana rutsigiro rwevarwiri vorusununguko. But kana varasa vanhu sezvavaita izvino, neumbavha, netribalism, neapplication of the law, neviolence yavanoita, hapachisina marriage iyi yakagurwa. Ndiyo saka takabvisa anonzi platform kuti haachina basa, because takaona kuti haachisina chokuita nekwatakabva kuvabereki vedu kuruzhinji rwevanhu. Saka marriage iyi yakabva yabreka. Saka hatichisina ukama navo nekuda kwezvavakaita ruzhinji rwevanhu, zvavakaita upfumi hwenyika, ane zvavakaita kusabudirira kwezvinangwa zvakafirwa nevamwe vakasara kuMozambiki nevakazara mumakuva vasina kuigwa. Saka mereji yedu yakabva.
Chikwata chitsva ichi chiri kutiwo nzira yachapinda nayo muhofisi ndo nzira imwe chetewo yamakapindawo nayo imi muhofisi pamakatora masimba muchibvisa chikwata chaitungamirwa naJabulani Swanda. Munoti
pakabviswa chikwata chaJabulani Swanda chakaita kuti chigamuchirwe, inyaya yemashandisirwo anga akuitwa bumbiro remichemo kuti maelections anga akuitwa nenzira yanga isingapi ruzhinji rwevanhu, ruzhinji rwemao veterans mukana wekusarudza. Let me give you example yemaelections akaitirwa kuMount Darwin naJabulani Swanda mubhazi. Ende nguva iyoyo naJabulani Swanda panga pachine ukama, nekuti zvaa zvichiita sokunge vachiri kuita zviri kudikanwa nevanhu. Saka zvasiyana nenguva ino yekuti havachina chokuita nemaol veterans acho kuti agara akagara sei, havachina china chokuita neruzhinji rwevanhu. Saka zvakatosiyana kare chaizvo.
Saka vakauya vachida kutora hofisi pamwe nezvishandiswa muchaita sei?
Vanhu vakanaka, vanhu vanorarama nemodern civilization havatori nekurwisana. Isusu we are against nyaya yekurwisana, nyaya yeviolence. Vanofanira kuti vaende nemukuru chemo zvichemo zvauri kuongorora nyaya iyi ichava pasimba kana kuwanina simba.
Sarudzo dzaifanira kuitwa rini pachiteerwa bumbiro renyu resangano?
Bumbiro redu remutemo, unfortunately, iye tapfuma nei anofungidzira zvaanofunga asi isusu tiri kuenda kucongress mu-2019. Congress yemahovhetrans haidaidzirwi neministry. Isusu, we have nothing to do with the ministry. The ministry is responsible of the welfare of those who fought, of the war veterans, of the ex-political detainees and the collaborators. It is about the welfare, full stop. That's the executive power that the ministry has. Any other leadership of the association is done by the association. Example, yaninga kuti ndiye teachers association. Teachers association haiende kunoitwa na permanent secretary we ministry of education. Inoitwa na chairman we teachers association. So there is no way he can come in. He is just wasting his time. So really, tatuma nei na iyo ari kundotiratidza kuti ari kutsigirana ne G40 nekuti na iye anozoonawo asingakwani semurwiri worusununguko. Saka otongotsvaga kuwana pekukwana napo akudaidzwa nanakasuku iri nana Jonathan Muye kuti iwe uri muwo veteran ende anogona kunge asiri muwo veteran ena aive angadai achizviratidza nemabikirwo aakaitwa haaibuda nezvaari kuita izvi kuenzesa mari yehurumende vanhu kurara mahotera vachiita zvinhu zvinoita benefit ne G40.